zvinotaridza pachena kuti minister Joe havazive zvakakoshera nyika yeZimbabwe kana kuti zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa pari zvino, nekuti chirongwa cheNational Health Service zvinozivikanwa nemunhu wese kuti chakakundikana zvachose, hachina pundutso yachakaunza kuvana veZimbabwe. Chakaunza mhirizhonga nenyaya yekuti vana ava vaishandiswa zvakaipa, vachiunzwa kuti varove vabereki vari kudivi reZANU-P F vasiri vanhu vanomirira nyika yeZimbabwe. Ndo dambudziko guru ratinaro, ratiri kuona richipada kudzoswa navazhuwawo, zvinhu zvisina kunaka.
Munotiwo kudii nevamwe vechidiki ava vanosvika zviuru gumi vanonzi vari kupiwa mari nehurumende vachisenza munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumaruwaomu?
Vanenge vachipiwa mari yei, vachishanda basa rei ravanonzi vanoita? Vana ivava vanenge vachitongoshandiswawo zvirongwa zvemusangano weZANU-P F, havasi kushandira hurumende. Ndo pamwe panofanira kuti paongororwe negurukota rezvemari vachinamisa kuti vanhu ivava vamiswe kupiwa mari kana vasikashandiri hurumende. Iko zvino vanhu chaivo vanoshandira hurumende, vana chiremba vedu, varayiridzi vedu, vana mukoti vedu, havasi kuwana mari iyo mari ichipiwa vanhu vanofuma vakarara, vanongoziva kufundisa chibhakera. Handizvo, kuuraya nyika, kuondonga nyika ngazviregedzwe.
Zvino kana poitwa zvakadai paine sarudzo dza2018 dzichafamba sei semaonerenyu?
Uyu unongova mucherechedzo wezviri mberi kuti kana pakadaro vakaregwa vachiita izvi, vanzvowo vakaregedzwa vachiunganidza vana vechidiki vachivaudza zvisiriso vachiti National Health Service takatarisira kuti panogona kuita mhirizhonga yakanyanya, nekuti vana ivava kana vachinge vamwatototo kana vachinge vadzidziswa zvakaipa vanopinda mudzimba dzevanhu mumaruwa nemumadhorobha vachirova vabereki. Ndozvatinotya izvozvo, kuti vanodzidziswa zvakaipa zvounza kuchikoro kwekodzero kwakanyanya panguva dzesarudzo. Dai zvamiswa pachiri pedo, tapota.